Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 5th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about issues faced by Zimbabweans living outside the country.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 mmWave frequency and on the 4930 and 15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can find us on the internet. For English, go to www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you have just joined us this evening on the Diaspora Forum, we are looking at issues faced by Zimbabweans living in various nations.
And the Department of Education in South Africa has advised all public schools not to deny access to education to undocumented foreign children residing in South Africa. The department says it has embarked on a campaign to inform schools to enroll children even if they do not have documents.
This follows complaints by the Center for Child Law that children of immigrants with no permits or passports are being turned away from some schools, despite a High Court order stating that denying education to such children is unlawful. Thousands of children of Zimbabweans living in South Africa fall in this category.
And in Botswana, the government has turned down a request from about 60 Zimbabwean refugees who had requested to remain in the neighboring country or be repatriated to a third nation. The remaining refugees say they fear persecution should they return home, but Botswana says it has ceased to recognize them as refugees since it is considered safe to return to Zimbabwe.
In other news, in Harare, the ruling ZANU-PF party has suspended some members of the party's youth league, who claimed yesterday that three top Zimbabwean businessmen, some of them allegedly linked to the presidium, were said to be engaged in shady deals that are devastating the local economy.
The party suspended Youth League Deputy Secretary Louis Matutu and political commissar Godfried Senengamo, together with Pupurai Togarepi, accusing them of violating the party's rules and regulations by making public statements denouncing Green Fuel Private Limited Director Billy Rottenberg, Kudata Gwirei of Sakunda Holdings, and Tafazwa Musarara, the chairperson of the Grain Millers Association of Zimbabwe, alleging bleeding the country's economy.
Lastly, but not least, in America, U.S. President Donald Trump delivered his State of the Nation address yesterday, in which he laid down his achievements following his election in 2016. His impeachment trial comes to an end today with what is widely expected to be the president's acquittal on charges of abuse of power and obstruction of justice of the Congress. So let's listen to what Mr. Trump said yesterday when he addressed Congress.
If we hadn't reversed the failed economic policies of the previous administration, the world would not now be witnessing this great economic success. Under the last administration, more than 10 million people were added to the food stamp rolls. Under my administration, 7 million Americans have come off food stamps and 10 million people have been lifted off of welfare. We are supporting the hopes of Cubans, Nicaraguans, and Venezuelans to restore democracy. The United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people. But Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your family. Thank you, Mr. President. Great honor. Thank you very much.
We were hearing the President of the United States, Donald Trump, addressing last night at his State of the Union address, Gibbs.
Yeah, look, I got to Mongameli. Donald Trump, I got to Kuluma Konangale Pela at the Congress. Kuluma Laba Congressman, Setulumbigo Akoka Tegle Wakulu, Umbigo Way State of the Nation address. Singing General Union Jalo Uta Bakunamanji. Udaba lolungu lokuthi kunangaleke kwele South Africa kungani kuyahlupha sibili sokukhanya ngazani abantwana abaningi bangani bayaxotshwa ezikolo ikakhulu abazali nxa bengela maphepha aqondileyo. So ke siyabona ukuthi ungazani kulo hlupho olunye olumangalisayo khonangale. So ke umthethwandaba wethula isinqumo sokuthi hayi kukhanya ngazani kuyahlupha khona ukuthi abantwana bengayo esikolo akukho emthethweni. So nxa ukuthi abazali bangekho bangala maphepha aqondileyo kumele ukuthi abantwana baye esikolo. Kuzobuya kwele Botswana ke kukhanya ngazani uhulumente wakhona ngale uthi kasayamukeli ukuthi kube lezi phepheli ezivela kwale Zimbabwe. Kodwa-ke kulezi phepheli ezifika amajumi ayisithupha abezifuna ukuthi-ke ziye kwamanye amazwe kodwa ilizwe leBotswana ngani kalikuvumi khonokho. So sifuna ukuza ngani ukuthi lithini ngendaba lezi ikakhulu khonokho kwenzakala eBotswana lokwenzakala kwele South Africa. Kudiaspora Forum kunjalo Marvelous.
Aiwaku neavo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu cheDiaspora Forum. Apo nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika kunyika dzakasiyana-siyana kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakadai seSouth Africa. Uko nhasi taona isu hurumende yemo Department of Education kana kuti bazi redzidzo richiti iro vana vanofanira kubvumidzwa kuenda kuzvikoro kunyangwe vasina magwaro akakwana kana aya atinoti mapepa. Vari kuti ivo mutemo wemo wakaturwa nedare ndewekuti vana vese vari muSouth Africa zvisina basa nekuti mwana ane gwaro rekugara imomo here kana kuti kwete anofanira kunge achibvumidzwa kuenda kuchikoro. Tichitarisa zvakare kuBotswana taona isu hurumende yemo ichiti iyo kune vamwe vapoteri vanga varimo pari zvino vari kukumbira vari kudhukwe camp kuti vawanikwe vachiendeswa kune imwe nzvimbo kana kuti imwe nyika. Vari kuti ivo kwete vagara ava ngavadzoserwe kuZimbabwe sezvo vari kuti vagarisa parefugee camp iyi uyezve vari kuti kuZimbabwe pari zvino zvinhu zvagadzikana. Tinoona zvakare kuChina pari zvino variko vagari veZimbabwe variko vari kuchema-chema nenyaya yecoronavirus. Saka kana muri kuChina pindai mutitaure ipopano. Vari kuBritain womopindawo muchitiudzawo nenyaya yeBrexit. Vari muno muAmerica pindaiwo mutaurowo kuti muri kuona sei nyaya yeimpeachment iri kuitika iyi uyezve nenyaya yeState of the Union yatakaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachitura nezuro. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipopano. Munoziva zvekuita kana muri kuda kupinda muchirongwa ibvai mawanikwa imi muchinyora nhamba dzenyu towanikwa tichikufonerai. Asi regai timbodzokera tinzwe zvanga zviri kuitika kuBotswana apo vamwe vanga vari muupoteri kunyika iyo yeBotswana vari kuchema-chema vachiti ivo dai Botswana yawanikwa ichivaendesa kune dzimwe nyika kwete kuti ivadzorere.
Kana iri voluntary handiti vanhu vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavazvitaurire zvavo pachezvavo. Iyo government kana ine nhingi ine strategy yayo kuti yakuda kuti vanhu vese vadzosere unofanira kuisa deadline kana kuisa zuva kana makore asara kuti vanhu vanenge vari pano kuBotswana because this program aisi deportation, program yevoluntary. So you cannot force people to go back home. Unzinzi zinzi political System yekutungamira nyika isati yatsinja. Ichiri system 1 yaishandiswa naMugabe kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndeve zano havanhingi. Hapana chachinja.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zviri kuchema-chema vachiti ivo havasi kufara nenyaya yekuti hurumende yemunyika uyu iri kuti vadzokere kumusha. Regai tinzwe kubva kune sangano rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura ivo kuti ichokwadi kuti kodzero dzeavo vari muupoteri kuBotswana dzingange dziri kutyorwa sezvo sangano reUnited Nations richikokera kuti kana munhu aenda achino tsvaga upoteri anofanira kuchengetwa munyika iyoyo. Let's go to our tape 2 in Botswana.
Zviri kuitwa nenyika yeBotswana hazvisi pamutemo wenyika dzepasi rose kudzosera zvine chisimba zvizvarwa zveZimbabwe vari kutsvaka upoteri munyika yeBotswana vachitaura kuti vanotyira upenyu hwavo kana vakadzoserwa kuZimbabwe. Pasi pemitemo yeUnited Nations yevapoteri zvinonzi kana vanhu vachitiza vachitsvaka upoteri havafaniri kudzoserwa kunyika yavakatiza zvine chisimba. Kana hurumende yeBotswana ichinge yakundikana, inofanira kuti ikumbire sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kuti vabatsire vanhu vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakachengeteka dzisiri kwavakatiza kuZimbabwe. Ndomatanhano anofanira kuti atorwe neBotswana iwayo, kwete kumanikidza vana veZimbabwe vapotere vari muBotswana kuti vadzokere nechisimba kuZimbabwe.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna vadewa mavhinga vanoshanda ivo nesangano rinorwira kodzero dzevanhu vachitaura ivo kuti zviri kuitwa muBotswana izvi hazvisi pamutemo. Saka munoziva zvekuita kuti kana muri kuda kupinda muchirongwa, ibvai manyora nhamba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikufonerei. Tiri kuona pana Nope Hilton ari kuti tiri kukuonai live from Chilambongwe in Zambia border to DRC. Victor Mangura ari kuti I'm watching you live, I'm here in Pretoria. Fraser Chicks Nathan NR ari kuti muri wadi here hama neshamwari pano, you are loud and clear, I'm watching you live from Intelligence Bureau in South Africa. Talent Hillary Chikwana hanzi tiripo pano pa Cape Town. Adala we gonye tivari kuti we are watching you here in Cape Town. Adala we gonye tivava vati this is marvelous, thanks for standing and providing good news the Zimbabwe on the Zimbabwean community. God bless you. Namo Chiware ari kuti I'm watching you from Botswana. Adala vegonyeti vari kuti coronavirus tiri kuitya nekuti virus iri kunzi yatekeshera pasi rose asi yakatangira muChina. Trust Chipanga ari kuti good evening team VOA. Joburg, well done, keep it up, I'm watching you from Botswana, you are loud and clear. Tinotenda kana tiri loud and clear kwamuri ikoko. Linus ari kuti I'm watching you from Cape Town. Itai Madondo anzi watching you live and clear, ndiri kuno kubaira kuMozambique munava Matope. Saka please itai muchiwane kwa imi mchinyora namba zenyu, makaisa makode namba zenyu, mchituudza kuti kwa muri ikoko, kwa muri kushava, kwa kamira sei, mungave muri kuBotswana, ku South Africa, ku China, munomo America, ku England, ku New Zealand, nekwese kwese, wani kwa imi mchinyora namba zenyu kuitra utitikufonerei Gibbs.
Ye, lapa ke slompo umpo mako skosana uti ya lami nkona kona patube. Sewa mkulege mpo lapo kona. Umsunduzwa Ndlovu. Lo Jeff Maswani sepati lapo papo kere kona pa. Kuzo bagaya utabisani ngumbe uti njane msaka zweni sepila kakulu lo vichini ya makrebo. Lawa spingele kakulu. Kunjani vichini lapo kona kona hapo. Sone ni dada uti lami nkona. Tandazani moyo uti ngibugele lami ngigwele South Africa. Kuzo bagaya utandazani moyo la uti unjani baba tube. Ye, soge lamtake utaba lwetu esi ngalo. Sikuluma kakhulu ngokuthi kona kokwenzakala kwele South Africa. Sizokuthiwa ke uhulumende kona ngale ube vimba abantwana ukuthi bangayi ezikolo. Abantwana babantu abadabuka emazweni atshiyeneyo. Lapha sikhuluma langabantwana abadabuka kwele Zimbabwe. Abalabazali abangala maphepha aqondileyo. Kuzobuya nakona ngale ke kwele Botswana. Sizwile ukuthi kuyahlupha lakho abantu abayiziphepheli abafisa ukuthi babiselwe kwele Zimbabwe, bafuna ukuthi bahanjiswe kwezinye indawo, indawo lezo ezikhulunywayo njengelizwe lakho babulifuna kuti pakukambise kuna ngale kutwa kukanya ngazani ilizwe leBotswana lingani litozela kachana lisiti abantu bavela kwele Zimbabwe libaboni njengabantu abafuna ukuthi babe isiphephele. Kuzobuya ke uGift Malusubeng uthi ngikhona lami khonapha babadube lo Patricia Spanda uthi ya sebona mfoka Dube uthi ngibukele ngisemzansi kunjani emzansi khona ngapho singazi ukuthi unjani.
Aiwa, wana. Kune avo vachango vakupinda mchirongwa tuda kunzwa kwa muri kuti kwa muri ikoko kwa muri kushava kwa kamera sei. Asi ndiri kunzwa kuti nyakola wedu wekutanga rigaitende kuna kola. Halo kola.
Halo murede bebe.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Tiri muri Morris muHarare.
Ah taurai tinzwa mukoma Morris makadi iko mararo.
Ah, Marare, itukuta upa uswani kwa Maria chaise kutenga asinge ufundo urpa waonesa wanhu moto.
Saka muri kuita sei manje machinja here zvamakudya kana kuti zviri kufamba sei?
Vachinji vatochinja vakutamba neraisi nemaspageti ndozvo vari kutamba nazvo nechingwa. Upa uswani kwa ukaona Marai nevanenge vainawo vari kuita ma 7 years.
Uri kutengeka here hupfu uyu hanzvadzi?
Usi kutengeka kwe 7 years yacho kuti iwane kesi kubhenga inongochipiwa pamwe makoini kuzoda kumabatanidza kuti ite mapepa uzoda kunotenga US racho muri nenge itofa nenzara saka vachinja vatongomhanyira kuraisi ko.
Apa muri kuita mabasa api uyezve muri yakakura sei?
Muri 3-4.
Saka muri kuzvigona here pakurarama apa muri kuibata mabasa api?
Tunge toize maguma mazano kada kumira chinhu chimwe chete unoraya muri nenzara saka unoti kubasa kwanova chenzwa kana waita mukana wokumboita kuti mwe timadhiri kutomwedzerwa mari ndokuti pamwe utombokunde pamira nechinhu chimwe chete hazisi kufamba.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Ndaingova kurudzira kuti dai vamboita kuti varombo vambofare nokuti nguva yareba yavanhu vachingochema dai vambonzwa zvichemo zvedu.
Taona zvakare nhasi bato reZANU-PF richitaura iro kuti rambomisa basa vechidiki vaye vatakaona nezuro vachitaura panyaya dzeuori vamatutu nemumwe wavo vatsendengama. Munoona seizvi?
Pandirwadza zvisingaiti nekuti randikutotemba navakomana ivavo kuti vagona kutaura chokwadi chavo but chokwadi chavo chabva chavaputsira pasi. Zvinova zvinorwadza tichida vanhu vakaita seivavo kuti zvavanenge vataura because ndo Zimbabwe ino yakabatwa nevechidiki manje vechidiki vacho vakabuda pachena vachitaura zviri kuitika varobva vaputsirwa pasi. Pandirwadza zvisingaiti.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Gibbs, we have a caller there. He's calling in actually from Harare. So he's saying that the biggest problem in Harare right now is the lack of mealie-meal. He says people have now resorted to eating rice and spaghetti, those that can afford it. But then I asked him, I said, oh, you know, breaking news coming in. Is that the ZANU-PF youths who yesterday were talking about corruption were today suspended for a year from ZANU-PF. So he said he's actually very upset because he wanted those youth to continue having these exposés because he said the youth are the only people that can bring the country forward. So he's saying he's really not very happy with what happened today because he was expecting the youth to come up with more exposés.
Ye kunjalo ke siyaqhubeka ke ngodaba lethu lamhlanje lapho sikhangela khona indaba ezijeneyo olunye phela udaba lingakhohlwa sikhuluma ngakhona ukwenzakala kule South Africa okukhanya ngazani kuyahlupha sibili ukuthi abantu abangalamaphepha aqondileyo bahambisa abantwana babo esikolo. So ke kodwa uhulumende wakwale South Africa ukuthi lokho akuvunyelwa. Kuzobuya kwele Botswana khona ngale kukhanya ngazani kuyahlupha ukuthi ube yisiphephele lo nyaka. So kukhanya ngazani ilizwe leBotswana lithi aliboni kusiba leziphepheni ezivela kwaleZimbabwe. So ngokuya kwabo bathi eZimbabwe sokungani sokulungile. So ke ngizwa kuthiwa silo mama uCaroline Moyo ecingweni. Mama Caroline Moyo kunjani? Yes, siyaphila. Kunjani khona pheGoli?
EGoli kuyashisa nje.
Yes, siyathemba lokuthi silethemba lokuthi kuzalunga. Anti isikhathi sangikhona ukuthi kutshise mama. Yeah, akutsho lapha sizwa kuthiwa nxa umuntu engelamaphepha aqondileyo khona ngapho ke kwele South Africa kayenelisi ukuthi ahambise abantwana esikolo kuhamba njani?
Engakutsho ukuthi ngike ngabona nje abambalwa ukuthi uyakwazi ukuthi thina sisuka sithathe i-advantage singabantu. Ilizwe leSouth Africa lisivumele ukuthi singene kweleSouth Africa ngithi. So bese sithatha i-advantage plus lokwenzakala ekhaya ukuthi ungkhona vele uthola kungalandlela yokuthi ungathathisa abantwana izincwadi. Bese sifuna ukuthi vele besingenisa abantwana ezikolweni bengalabo omazisi babo. So engikubonayo ukuthi bona abantu abaningi bese beyenza ama-fake ezincwadi ke wabona. So konke abantu umuntu abengakunanzeleli ukuthi khona nxa ehambisa umntana wakhe ngencwadi yona leyana, nxa umntwana esepasile sokuzamhlupha futhi kusasa esefuna ukuthi alungise phela amabizo akhe aweqiniso uyabo.
So abantu bagcina yibo abawonayo yikho kutsho lapho.
Ya, labana abazali babawonayo. But sometimes nakhona futhi ngibe ngithi njoba ilizwe leZimbabwe linjani akungitshele nginje. Maybe ngisuke labantwana 5 ngingalancwadi zabo and then kuyakwenzakalani. Behlale kuphela endlini. Kodwa kusubona kule ndawo yokuthi uthwa khona hayi uyamthathisa zona lezi ncwadi zobukopololo ungayekela. Uyamthathisa ukuthi sithi umntwana ahambe esikolo kodwa kulunganga lakho. Kuyabe kungcono ukuthi konkhona ummenzela incwadi sibilize iqiniswe ekhaya.
So singathi-ke nxa ukhangela khona ngapho khanya baningi kanganani abantu abangela ncwadi esiqondileyo ezokuthi abantwana bagcina bengayo esikolo?
Baningi. Baningi sibili kakhulu hayi kancane ngoba uyakwazi ukuthi baningi ngoba ungakhangela lithe njengami nginje angithi le 40 years namhlanje uthola ukuthi konkhona vele angizange ngabalazo izincwadi njengoba uyakwazi ukuthi kwaba lesikhathi lesane se-ground abantu abaningi babengathathiswa izincwadi abadala abashona uke wabona. So bese kusenzakala ukuthi sengivuyile la angilazi incwadi futhi abantwana labo kabalazo. Kuhle kuhluphe vele kuqaliseni kwampana ngesikhathi vele sonsiyana uyabo. Kanti laba abazali ngoba kumanje athi sithi yakho umsitheli bekutshela ukuthi ubuya lo mamakho. Awulayi umama ukuthi ubuya lo gogo hawu. Ugogo nizamthatha ngaphi umama sithi kangilayi. Owabulawa ngogugu rawundi khatshana khona le. Then uyabona into yakhona vele ihlisukele khona le vele iyilokhu zeni iyi-case like.
Yeah, bamba konapo mamoyo ungayika chana bambe, stay on the line, we are going to come back to you. So what Caroline Moyo is saying here is that you know, there are serious problems that Zimbabweans are facing in South Africa. She says, you know, in some cases it starts with the parents. Sometimes some parents manufacture documents, but in some other cases it's a question of you know, parents not having the proper documents from home because of the Kukuraundi atrocities. You know what used to happen was, you know, the Kukuraundi guys would go to a village, kill people here and there, and then the parents won't be available to take care of birth certificates for kids. So this becomes a very serious problem for some people. Yeah.
Regate ende kuna kola we do. Hello, kola.
Ai,
wataka simba. Trukta ora nani uye jemuri kupi?
Ah, zikata ora nwezite. Zikata ora nwezite.
Oh, ai wa nasi tiri kufara tombonzwa kutoko lendu kwakamira sei?
Sindiri ndakuenda panyaya yako mwana vhingwa.
Taura yenyu.
Vakomana vabva nhongonya ya ET. Ndokwa kwavasvika ipapapa saka vamubata bata mapasi ese zvekuti zvagumbuka kuti vakuda kutifumira hakusa vakomana ivavo kana ngati vabvizi vasati vaenda kuri ndomararamiro ari kuita ivava.
Aiwa mashoko makukutu. namba dzavo dzabva dzakatika baba vasiregeti verenge zviri kuzva muri kutaura ipo pano paFacebook page yedu. Melina yeVOA Shona. Melina Bonio ari kuti zvahanzi zvinhu zvakaoma kunotetema vhi. Give more no miss ngapasari ari kuti watching you clearly in South Africa kuJohannesburg. Masi Musariri ari kuti last year November High Court yakati hakuna mwana anorambidzwa kuenda kuchikoro nenyaya yemapepa. Ari kutaura ivo kuti kuSouth Africa, saka ndo zvimwe zvatiri kutaura nezvazvo. Christian Chibekwesha anza watching you, I'm here in Zambia. Uyai pachirongwa tinzwe kuti kuZambia uku kwakamira sei. Masi Masiriri anzi taiti ngavasiye huori. Nisha mi, anzi dzenguva ino, aiwa nemiwo dzenguva ino chokwadi. Medith Makondo, arikuti tiri kukuona indiri kuno ku Deep Scloop mu South Africa, vatindibatei pafoni. Masi arikuti makadiko sisimavi, aiwa ini kuno ndiri wadi zvangu amene kwa muri ikoko. Easy Chireka, arikuti I'm watching you, I'm here in New Zealand. We are getting you loud and clear. Thank you very much. So we want to hear how things are in New Zealand. Murikutarisana one zvipi? Nekuti tinoziva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzvimbo dzakasiyana siyana zvinowanikwa zvichitarisana nematambudziko. Kana zvamuri kuitawo zvakanaka, nekuti asi matambudziko chete atinoda kutaura ipo pano. Kana muine zvamuri kuita kwamuri ikoko, muri kunze kwenyika zviri kufamba, uyai pano titaurirane.
Yes, lo baba Umsunduzwa Ndlovu uti baba Dube ngicela umfonele. Yes, yakufonela mfowethu, sizazama ukuthi sikudinga khona ngapho. Kuzobuya ke uSteven Kumbutsi Malaba uthi njani emsakazweni, siyaphila kakhulu. Njalo lo Joram Nyati uthi njani msakazi wami, ngikubukele ngiseBotswana, ngabalekela indlala komrikidwa. Siyakwazi ukuthi abanye bathezi babo komrikidwa. Kuzobuya ke uDias Ncube kaSidambe uthi salibonani baba Dube. Sibuyele njalo kunkosazana Moyo, lapha sikhuluma ke ngoCaroline, sikhuluma lo Caroline Moyo. Mamoyo, lokhu sakhona ecingweni?
Ngikhona baba Dube.
Ye, nxa sukhangela ke mamoyo njengoba ukuthilo sibula ukuchala lapho ukuthi abanye benu lihlutshwa ngokuthi livele alila incwadi ama-documents wona lawa afunakalayo kuna ngapho ke kwele South Africa. Manje kuyaphetha ngani njengoba ele South Africa liyabe lifuna ukuthi libone phela ukuthi hayi lapha ama-documents ame kanje kanje, alisuze licine lixotshwa khona ngapho, licine abantwana besala kwele South Africa.
Inkinga phela leyo uyakwazi. Ayinkinga yona leyo. Okunga ukuthi khona rande akunjele baba Dube, njengoba khathesi kunje i-passport ngezwa angani sikubo 4,000 rand. Rande ungakhangela lapha eSouth Africa i-passport yeSouth Africa i-10 years yona le efana layo nale esiyithathayo thina ngale. I-400 rand and kodwa ngale it's 4,000 rand. Ngiyayithatha ngathi mina 4,000 rand ngisehluleka nje lokuthi ngidle ngibhadale irenti. Okunye shwa uyakwazi ukuthi abakhokheli bethu kumbe ngithi angikwazi ukuthi ngingakubiza ngithi njani opresidenti bona balaba abaphethe ilizwe shwa kabacabangele abantu ababavotelayo. Anti bavotelwa, anti bathi bavotelwa, ngingathi abavotelwa kangithi mina bathi bona bavotelwa ngabantu angithi
kunjalo.
So nxa bavotelwa ngabantu yini abayenzela abantu ekhombisa ukuthi khona khona ngempela ngempela ilizwe bayakwazi ukuliphatha? Sho abantu badubeka shuwa.
Hayi, siyakuzwa kakhulu, sicela ubambe khonapho ungayikatshana ntombazana. So ke that is Caroline Moyo. She's saying that maybe the government should, in fact the government should help people, you know, who are facing all these problems. Because you know, without birth certificates, without passports and all these kind of things, children won't go to school. So she says that's a problem.
Aiwa, regate story vamwe kola vedu. Hello, kola.
Hello, magadi.
Aiwa, tiri wadi. Tukutawara nani uye zvemuri kupi?
Ndinonzi Tendai Morgan. Ndinonzi kuno kuBotswana.
KuBotswana, kwakamira sei uko kuBotswana?
Vanhu vari kubatwa achibhadhariswa mari ma300. Kana wabatwa nemapurisa.
Vari kuzvifambisa sei? Vanenge vachitsvaga chii?
Kana usina mapepa vanongokutora voenda newe, unosvika wakufuokuvarira wobva vati tipei mari 300 then wobva wanyorerwa risiti mapurisa kuti wabhadhira 300 wobva wakuregedza.
Vanhu vari kuwanikwa vachigariswa musungwa kwenguva yakareba sei?
Kana uchingori naye unotobviswa the same day iroro watobvisa ndo the same day raunongobva wabudiswa. Asi kana usinawo vanogona kudhepwa kutwa zvangu ndandinemi nyaenda ida kumbotaurawo zvangu yanda kambosangana nai ndiri munombotswana.
Taurako.
Nyaya iri kuwa ndeyekuti ndakabva munombotswana ndichida kuenda kunodzinza pasipoti rangu ndichida kunodzinza pasipoti rangu paimmigration officer kubva kuzimbabwe kuti ndiuye kunoko. So ndakatakabva tabatwa nemasoja paroads. Tabatwa kudaro tobva tandovharirwa kuimmigration officer yemunombotswana. Tavharirwa kudaro tobva tateerwa takabva tanzi tangai tipei mari vane mapasipoti yange usina pasipoti tirikuda 1000. Pandataiwa hatina orit kwanzi orit yanotsema 300 bcause kana usine 300 unogona kubuda kuno kubhedhara yebotswana ubva enda kusuicide vanobva kupa risiti. So inini ndandisingori nemari yekuti ndiite sei ndidzoke kuno kubotswana sekuti ndaida ngurotora zvangu mazuva pabhodha. Pasipoti yangu ndaandinayo but yanga yakadhinda kuzimbabwe sekuti ndakakanganwa pasipoti yangu kuzimbabwe saka ndakairigirwa neumwewo munhu akabva kuzimbabwe ndobva andirigira pasipoti yangu. So ndaida mazuva nokuti ndaida kuti nditorewo pemiti ndishande zvakanaka ndiri munombotswana. So nyaya yakazonisa ndeyekuti patakabata nemasoja takabva tavharirwa. Ndichi tavharirwa takandogara kwenguva yakati rebei takaspenda the whole day tirimo. Izvona kuti kumazuva rovira kumanheru takabva tanzi munhu wese akasechwa taisechwa nemadzimai vachiti kusecha kudaro nemabra anotokubvura otokubvisa even nyange wakapfeka mapindi mapindidi mahonda yamanhaki masintaitaya zvinotobviswa motosechwa nevakadzi veimmigration pana immigration officer wemunombotswana aitorova madzimai kuto inini ndakarohwa nomwe mukadzi akarohwa zvingaiti kungosunwa tim pasipoti tie mari usina kana mari kunonzi tie mari.
Saka pasistendai mungati wori here kana kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitika zvamakaitwa izvi?
Ini ndinofekuti havana kubata zvakanaka nokuti handisi ingava mhosva here kuti munhu aende kunotura hake mazuva ake achidzoka achifamba zviri pamutemo.
Saka makakwanisa here kuenda kunoripota kana kumapurisa kana kuti?
Hatina hedu kungwanisa kuripota kana panguva iyoyo takanga tiri tichita kuti tisina kana mari. Saka tisina mari kudaro takabva tatorerwa mari saka ita zvokutotorerwa nedu dzemabhazi tisara tisina kana mari takazobudiswa usiku. Takabuda usiku kumapasi 10 dzemanheru nobva tabudiswa kuseri kwegedhi tikarara pagedhi takawanda tidzipi remazimbabwens takawanda kudaro. Makuseni takazomuka kumafoni nobva taenda kupi kusuicide taenda kusuicide ikoko takasikowa kune masoja anga ari kiri ikoko vangoti ndiiswa nobva tatiwana nobva takazobuda ndobva saka indakazobudawo nechimwe chidzipi chemadzimai nevamwe varume ndobva tangotaurawo nema ichakatirwa mapasipoti pasipoti rangu inini izvo zvakatodzinzwa kuti dipacha ndakadzinzwa dipacha papasipoti rangu handinazokwanisa kutora mazuva andandichida.
Saka kana manzi dipacha zvinorevei manje?
Ma?
Kana makadhindirwa kunzi dipacha zvinorevei?
Dipacha yanzi inozobhadhira 1000
pamusoro ipapo.
Handiiyezvi zvinobva ndatodzokerwa kuzimba izvari kunzi kuzimbabwe handii. Takazongopindawo zvezvokutojambazve ichimhanyira kubva kuno kubasa.
Aiwazvendiri
pano pabasa so ndizozama kuti esikaona zvemukana ndobva ndadzokera kupi immigration kuzimbabwe ndondodhindirwa kuzimbabwe ndobva ndandobhadhira 1000 yavo ndobva ndadi hangu dandikupiwa mazuva akazvicha masewo handichazivi.
Aiwa iyi nyaya inyu
yakaomaisingaiti mubotswana akadhindiwarova madzimai akungurudza zvakanyanya zvekuti takashungurudzwa asi mazi.
Aiwa pana Sisimelina Boniyo vari kutanetetemaam here in Botswana saka vari kunzwisisa zvamuri kutaura. Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii? Shuviro yenyu ndeyechii sechiwa chezimbabwe?
Shuviro yangu ndeyekuti mwana wezimbabwe ngaakoshese vedu we nokuti tiri vana takazvarwa munyika yedu asi tiri kusafa tirikadzi vamwe pachinamo sekutingadai vatigadzisawo nyika yedu tichishandawo tiri munyika dzeduwo tiberekire kuti gone kusapotwa vabereki vedu vezabereki da kutambudzika kuti tizama kuti tivabatsire nehama dzedu nevana vedu vana vechikoro zvizvi mwana wangu ari kuchikoro ariko kuzimbabwe bhatiti ari kungoenda once bandikuzama ndichandogona napo kuti aende kuchikoro achibatsirwa nevabereki vangu so ndizvatiri kushuvira izvozvo kuti dai mwari dai vangotibatsira kuti vakoshese mwana wezimbabwe mwana wezimbabwe ngaakoshe nokuti mwana wevhu wakazarwa munyika yezimbabwe zvinotirwadza kuti tigare kunze kwenyika zvatakaita izvi tichibatwa sezvizvi zvinorwadza vedu.
Aiwa tinotenda sistendai, munodzoka zvakare mangwana tinenge tine chirongwa chemadzimai atonyatsoenderera mberi tichikurukura zvamuri kusangana nazvo ikoko. Bye-bye. Gibbs, very emotional there. We have a caller, Tendai, who's in Botswana. So she's retelling her ordeal. She says that she had gone to get, you know, extra days stamped in her passport, but she was really manhandled by some women, actually. It's the Botswana immigration officer. She says that the government makes a plan so that, you know, the situation in Zimbabwe gets better and people can go back home. Because she says she has a child who goes to school in Zimbabwe, but right now, with the current situation at schools, she's upset because the child only goes maybe once a week.
Very tough story there. So, start your Baba Umsundu Zandlovu, Okona Lapekumweni. Baba Ndlovu, unachona njani?
Ngachona mtati unjani ngapu.
Siyaphila kakhulu, ungapi khonapho ke kwele South Africa?
Hayi, South Africa ku-right, kutemku.
Ye akusitshela ukuthi wena konapho ke abantwana bamenjani nxa sikhangele zemfundo njalo lokuthi abanye abadabuka kwele Zimbabwe abantwana bayalelwa yini ukuthi baye esikolo.
Mr. Dube, mina la okufunda khona owami umntwana bendingakakuboni lokhu mhlawumbe ukhulunywa ngani mhlawumbe kuyenzeka kwezinye izikolo kodwa lapha eduze kwami bendingakakuboni lokho Dube. Funda ngela ngiyenzayo
yena. Yes,
ngakade ngabona lokho.
Yes, ngathi akuza kudibane labanye abazali abantu babhekane la khona.
Ayi, ngabe ngikambama ngadube, ngakaze ngidibane nakho, angaze ngubone impela. Okunye ngathi phela dube ilizwe nelizwe nalo lelawo umthetho ngenga singakubeka la khona eZimbabwe ngibona ngathi umntwana angeke akwazi ukungena ugrade 1 ngela ibirth certificate. Kodwa ke khathi kungani ukuthi thina kufanele ithi la South Africa sifuna ukufaka abantu abethu ibirth certificate engenayo. Kwesinye isandla maybe mabe kuyenza ama-South Africa, kwesinye isandla ba-right, kwesinye isandla ba-wrong. South Africa elilizwe elilenkululeko leyo thina singazange sayithola eZimbabwe esayincitshwayo. Kodwa abanye abafowethu bafundisela abantwana njengamanje iyafundisela abantu abethu sihleli nabo eduze abantu abethu bafunda but siyakwazi ukuthi umntwana ma engena ugrade 1 kufanele abe le-birth certificate why kathi kufanele manje ngekhaya ukuthi umntwana ma engena ngoba ibirth engenayo yikho ngithi kwesinye isandla ba-right kwesinye isandla sizobabona be-wrong angazinoma ngiyazwakala dube
hayi uyazwakala sibili sike sithi phecelezi siyefika kwele Botswana kukhanya ngani uhulumende wangale kwele Botswana uzesithi kaboni kusiba leziphephele ezivela kwele Zimbabwe ngokukhuluma kwabo bathi kwele Zimbabwe ngani sokulungile ngakho-ke abasoze bethathe abanye abantu labo kuthiwa ngama-refugees kumbe ngithi iziphephele njalo lokuthi avumele ukuthi abanye abangafuniyo ukuthi babuyele eZimbabwe bayiziphephele baye kwamanye amazwe kukhanya ngazani khonokho kuyahlupha lakho ungathini ngakhonokho
yikho ngisho dube ukuthi ilizwe nelizwe linawo umthetho walo eliwusebenzisayo iBotswana yona iyibona ngelinye ilizwe thina libona ngelinye ilizwe kodwa eZimbabwe akukabi right bayashileka bona la bengamaBotswana bekuthi bebambisana labo mnangagwa babona iproblem esezimbabwe laphana kunjenje kuyi-government yaseZimbabwe osenza sihlupheke kanjena sihambe sikhala yonke le ndawo lena yashayo yenza yonke lento leyo kunguye ugovernment waseZimbabwe asiyo ukuthi siyathanda ukuthi abantu bethu bafunde elizweni elingafilo lawo ngoba njengamanje bayafunda sometimes besesikolweni abanye abantwana begcine besazi ukuthi lo mntwana uzalwa umuntu obuya eZimbabwe bagcina futhi abantwana sebehlukumeza nabona esikolweni bebizana ukuthi mntani kwekore nomntana wakhe umuntu oyenza lento le kungugovernment waseZimbabwe ya ngiza ke Dube iyo le inkinga esibona naye thina lana e South Africa oral.
Hayi siyakuzwa kakhulu
inkinga esibona
naye. Yes, bonga kakhulu Ndlovu. Ungathola kusasa mfowethu. I think mainly what he said was that, you know, this insinuation that all is well in Zimbabwe may not be necessarily true. So he says people have got some valid reasons why they don't want to go back to Zimbabwe. And one of them is that the democratic space isn't that much open. So he says there's need to actually deepen democracy in Zimbabwe. There's need to, you know, widen democracy in the country and all those kind of things that can help people to grow as a people, you know.
Tiri kuverenga Jeffrey Liwayo anzi, guys, makachena. Tete Mavi, namkoma Dube, titumire yo suitu izo. Saka naka chaezo. So you are getting very highly recommended
I think,
for your suit.
I think my suit is, I haven't put it on yet.
Yes, well, it's being highly recommended here. Yeah. Bekimpilo Ngube, I'm watching you, I'm here in South Africa. Alois Mujingi, adapter, anzi ndifondere Jeffrey Luwayo, anzi ndaka kubata ibozo, anduku kubata ibozo, ndripano pa Cape Town. Taurai Mukande, anzi alosis mavi, ndinotenda nechirongwa chenyu, ndiri kukunzwai, ndiri kuno kuChristiana ku Northern Cape Town. Muno mu South Africa, Boaz Jaya Guru anzi, pachirwere iche, asi ndiri kunzwa kuti pana caller speaker, so we'll take the caller speaker. Yeah. Hello, a caller. Hello, caller. Tikutaura nani uye zve muri kupi?
Hello.
Yes, hello. Tikutaura nani uye zve muri kupi? Hello, caller.
Hello.
Tikukunzwai, taura itinzwe.
Hello.
Caller, tikukunzwai, taura itinzwe. Taura itinzwe, tirikukunzwai muri loud and clear kunoku, ndiani uyezve muri kupi?
Okay, ndonzi tokumbo makotore ndiri South Africa ku Johannesburg.
Taura itinzwe. You're lying. Taura itinzwe, ngotaurai 1 minute, tinzwe.
No, I think we
Marana ne
nema ne zvamuri kusangana nazvo ikoko ku South Africa. Muri pa delay but taurai mongoro vacho.
Oh. Alright. My challenge is that tiri kusangana nawo kuno kuneti munguva mabasa janenge achineta and I think it's rather matter under grade saka upenyu hwavo unenge hwechitorwa zvingoti dai zvinhu zvanaka kumuchata dokera yatanogara kumusha.
Muri kubata mabasa api ikoko uyezve zvii zvamungada kuona hurumende yeZimbabwe ichiita kuti zvinhu zvigadzirike?
Kunoku toshanda tiri muconstruction saka mugona kusvikirwa nemapurisa aida madhokumendi mapassport ane mapemiti akaisi tenge tisina kana rerimwe divi techitionai hurumende yedu yawirirana nekunokwanisa kutorisa vasina mapemiti vakwanisa kugendera mhuri dzavo.
Kunyaya iri kutaurwa yekuti bazi rezvedzidzo riri kuti vana kunyangwe venyu imimi musina mapemiti vaakubvumidzwa kuenda kuzvikoro, muri kuitambirawo sei imomo muSouth Africa?
Vamwe vari kutambirwa kwa havasi kutambirwawo zvinoenderana nekuti provhinzi yauri inenge yakamira sei. Saka vachitamba vachiwanda mapassport ane mastudy permit vamwe vari kungotora kwavana vasina mapepa akakwana.
Aiwa, tinotenda chaizvo hanzvadzi, tanyatsokunzwa ikunyangwe yefoni yenyu yamboda kunetsa. Muve nezuva rakanaka. Our caller there, Makotore, is actually saying that he is in South Africa. He works in the construction industry, but he literally is admitting that he doesn't have papers. So he says all the time they have people that are coming in, the police are coming in to check on their paperwork. But he believes that if things are, you know, better in Zimbabwe, he would like to go back.
I still remember many Malawians, many Zambians, many Mozambicans and other people. They used to really come to go to Zimbabwe, you know. Now it's the other way around.
Yes.
So okay, sike sibone slow baba lapha ecingweni. What's one thing? Slow bani ecingweni kunjani?
Ebo, ndinjani baba kid?
Ngiyaphila futhi, ngikhuluma lo bani.
ukhuluma ngo-Owen seButswana ba.
Ye, akutsho phela kunjani khona lapha eButswana?
Hayi, Botswana eyi kunenga nje empila ngikhona esikubenzini eyi.
Ubali nenga ngaliphi mfowethu?
Koloko ukuthi njengoba silabantwana abathi bazalele khonapha manje ukuthi sibabhalise ezikolweni sifuna ithemithi yakho, ithemithi yomntwana eyi.
Kuyahlupha.
Eyi.
Manje licina senzani ke Owen khona ngapha?
Kucela sokuthi siwuphazele ukuthi kucela sokwenzakala kumbe umntwana engasahambi ngoba ma uthi uthatha iphemithi wasefuna ibhethetifiketi yangkhona iyenze eZimbabwe abanye izithupha silazo ezeZimbabwe khonayo.
Manje ligcina lisenzani wakuhamba e-embassy wakhuluma labantu ku-embassy?
Hayi, embassy angahambi bathi ngihambe eharale, eharale kwemvuko yakhona.
Lapho funa uyadinga khona. Manje uzayenelisa yini mfondeni?
Kuzama ukuthi emsebenzi yangkhona iyahlupha ukuthi ibambele.
Ungavele usuke khonapho wena ula iphemithi kodwa?
Iphemithi angila.
Pho manje ungasuka awusezibe kuvimbe emngceleni?
Ipassport yengila.
Ipassport ulayo?
Eh.
Oh, okay, iyadindwa-dindwa sibili ukuthi bangakuvumela ukuthi ubuyele ekhaya uphinde uphenduke.
Ukuthi uhambe ekhaya uphenduka bavume, ungahamba uhambile.
Hey manje umntwana abantwana bayadini pho?
Yobunzima bangikhona bona lo besihlangana lawo.
Akutsho ukuthi manje ufisa ukuthi ngakwenziwani ngodaba lolo. E-embassy kodwa uzawuhambe uzame ukuyacela uncedo kumbe into ezinjalo?
Angaze ngihambe kuthi angikwazi ukuthi khona ngale banceda njani bona.
Ungaphi usehaberon kumbe ngaphi kwankhona?
E-Francistown.
We-Francistown. Singazi mfowethu, kodwa uzame ubafonela uze ukuthi bangakunceda ngani ngoba ngezwa ngengezwa-ke omele ilizwe leZimbabwe khona ngale eBotswana esithi bazaphumaphuma nje baphuma ijumo babhalisa abantu entweni ezinjalo kodwa ngelaqiniso lokuthi kwagcina ngani konokho. So-ke ubafonele uze ukuthi bayathini engxaye kungagcina ukuthola khona ngapho kulokuthi uye kwele Zimbabwe. Hayi, phosake elokugcina Owen, phosake elokugcina baba.
Ngilokugcina ukuthi futhi lo hulumende weZimbabwe la yabona ezinye izinto ezenzakala kwamanye amazwe ayenza izinto zibe lula, la ma-passport ayehlise nje basizele babomnangaka.
So khonapha sikhuluma awula permit, awulani vele uyasebenzela kodwa?
Sisebenza nje khona usebenza sibaleka.
So usebenza ngapha eplazini kumbe ngaphi?
Thina siku-construction.
Hoy construction siyabona. So usebenza labantu ama Chinese yakona kona.
Ama. Wala nje sibasebenze la sihamba sibancede.
Hayi siyabonga kakhulu Owen ungathina nokusasa ba.
Eh lami ngiyabonga ukuthi bamthandazela sikhinto.
Okay, thank you so much Sibongile ba. So this is Owen is in Francistown in Botswana. So he's saying that he doesn't have a permit. You know, his children don't have any kind of you know, certificates and anything to show that they are supposed to be living in Botswana. So the children are not going to school. So he's deciding to go back to Harare. But he says his dilemma is, if he crosses the border to Zimbabwe, he won't come back. So he says that's a big problem.
I think he's on the same boat with the other caller from South Africa.
Yes. So what he says, kulo munye ubaba osecungeni lapha okwele South Africa. Mfowethu, kunjani icungeni khonapho?
Hayi, ngiyaphila futhi njani.
Ye, ngithetha lobani?
Ngisejobhek.
Kunjani ejobhek? Use-Hillbrow kumbe ngaphi?
Hayi, ngisebhetrabe.
Oh, okay, phela sizwe kuthiwa-ke kuloku ngani kulokugijimisana ukuthi ze e-disloop kuthiwa i-deep sloot ungani abantu bathole senzia?
Ya, bekunjalo emalangeni bot, bekunjalo.
Ye, akusitsheleke ngemfundo yabantwana khonapho kume njani?
Imfundo yabantwana besikolo.
Ye, kunjalo.
Yona right kahle but inkinga isuke ihlukumeze la abantwana abancane abangenamaphepha la abantwana especially lapha thina esibuya phandle abazalelwe khona.
So abantwana bayabe zalelwe khonapho kwele South Africa?
Ya, uma uthole ukuthi wena nzala alala iphepha inasehlukumeza umntwana.
Aha, wena ume njani kodwa?
Hayi, kukahle lapho be inkinga yenileyo ukuthi umnotho ekhaya ngani yathakala.
So singathi ngokuya kwezinto konapho uzwa kuthiwa banenga ngana nabantu abangela ma permits abangela ama documents ukuzithi abantwana bayesikolo.
Hey, baningi kakhulu abantu, baningi kakhulu. Masobe baningi kakhulu abantu, beningasho ngithi almost vele 99% la ezilana la ama papers la thola ama permits kunzima kusuke kwenzile.
Pho manje bagcina besenzani mfowethu? Owen.
Kuphela sithi nasenzenze ngicina sibhayise ukuthi umsebenzi awusatholi kahle, umsebenzi awusatholakali because of ama permits, because of i-ID, yabona into ezinjalo. Uthi ungasatholi kahle umsebenzi.
So singathi kuyahlupha kakhulu mfowethu.
Yebo.
Ye, anti uthenga uDlamini?
Yebo.
Hayi, Dlamini phose lokugcina mfowethu.
Hayi, ngiyabonga.
Sibonga kakhulu Dlamini, ungadilala kusasa mfowethu.
Okay, I
say yeah, so that is Mr. Dlamini is in South Africa. He's saying that, you know, there is a prevalence of this issue of young, of children not going to school
mm-hmm.
because of this problem of documents. So he says, especially those kids that were born in South Africa and parents don't have the proper documents.
Uh-huh.
So he says this is very problematic.
Aha, zasanchewo pano pa Facebook page yedu ye VOA shona tinokuchingamidzai. Ari kuti team boards tiri pama 1 kuchengetwa nedenga chete. Pane zvakare Joseph Gororo ari kuti havasi vose vari kutambirwa vana kuzvikoro muSouth Africa.
Mm-hmm.
Asi kumwe vari kubvuma, kumwe vari kuramba vachiti uyai nemapepa. Kudzaisa Marita ari kuti makachena, ha? Hey, makachena kunge mapete. Melina Bonio ari kuti ichokwadi zvanga zvikutaurwa namai vaivai zvekuti vanhu vari kushungurudzwa kana vachinge vaenda kuimmigration kuBotswana. Ari kuti zvataurwa namai vaivai ichokwadi uye zvari kuvatsigira. Boaz Jayagura ari kuti ichokwadi hanzi kungova neoverstay ye ichete wakutobhadhara 1000 even une 5 days chete.
Uh-huh.
Saka vari kuti mama vaiva uye vari kutaura zviri kuitika kuBotswana vanga vari kureva chokwadi vachitaura ivo kuti vakabhadhariswa marineta 1000 vakazojamba bhodha vachidzokera kuZimbabwe uyezve vari kutarisira kuti vachajambazve vachidzokera vakajamba vachienda kuBotswana vachajamba zvakare vachienda kuZimbabwe vozodzoka vachibhadhara 1000 iye iri kudiwa kuBotswana.
Yes, Caroline.
Saka ndo zviri kutaurwa nevari pano uyezve munoziva zvekuita kana muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti kana pane vamwe vanenge vakwanisa kunge tichikufonerai munonzwikwa nehama neshamwari dzenyu. Saka kuna avo vari pano pari zvino nasta tiri kutarisa isu zviri kuitika kwamuri kugara ikoko kwamuri kushava kungave kuri kuMozambique tiri kuona pane vamwe vari kunyora vari kuZambia vamwe kuMalawi kwatakaona Gibbs actually Malawi we were hoping to have someone from Malawi
mm-hmm.
to tell us about this ruling that we just saw. What's your view on that before you take Caroline?
You know, it's a ruling one of its kind, you mm-hmm. know, it's like the second in Africa, you know, to happen. So in a way, I think that shows the strength of some democratic institutions mm-hmm. in Malawi, especially the judiciary.
Yes.
If you've got a strong judiciary, a strong executive, and a strong legislature, then you are very good to that.
So I hear there's a caller. I'm not sure.
What is it, Slobani? It's going to be Slobani. Kunjani Foyt. Hello, Kunjani.
Taurai Tinsk. We're talking about Nanui. We're going
Yeah,
this is my favorite. Ah, this is my favorite, right? Name me Murukupi and Jazz Munet one.
South Africa.
Hey, Kwakamira say South Africa.
Ah, South Africa, we want to meet
up. Mm hmm. Tell right things with Shisha Murukusangana as we cook.
Ah, we got a lot of people. Ah, they were. Ndewa gonjona tipitai.
Ehe, muri kubata mabasa api ikoko uyezve muri kuona sei zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo yemuSouth Africa zvekuti vana vakuzobvumidzwa kutorwa kuzvikoro kunyangwe vasina mapepa eimomo.
Hai baba babo kuti vanhu vese vave nemapepa avo pane pasakuba kuti munhu wese ave nemapepa badi mabatiri vavo vanhu vemuSouth Africa especially kana vari muforeign aka
Mm-hmm. Saka imi muri kubata mabasa api ikoko?
Ah, kushanda ukaiwe ngechiri zvino.
Ehe. Muri kukwanisa here kuchengeta mhuri kudzimba kuZimbabwe? Dai mai wana mukana wokutaura nehurumende maiti chii tisati tati muende zvenyu?
Hurumende yamunangadza zvayo yakundikana. Kutodzidza takatotiwo dzidzewo zvikungano zvekuti hataifanira kuzoshanda mabasa atiri kushanda deendakatiri kwedu kumuse kudhokeza hatina. Handisi mburi dofora kanyanya shure nekuti zvese ndakatinara mudeno kuchidzi muri kuno kupandiri kupedza pasango pekutiatobatika izvozvika ndekofa zvikaperova.
Kwamuri kugara izvezvi, muri kugara kusango?
Kuemera kwacho kwakandiri kushanda kwaita kasetimbo musango izvezvi zvekuti kungoti pangosvikawo matopi wokuikaurava zvikarova.
Tine urombo hanzvadzi, asi tinongoti dai zvinhu zvagadzirika kumusha mawanikwa muchibatawo zvimwe.
Ndosaka ndakutetera uyanezi munangagwa wekwai ngaatongobva hake because haasi kukanisa izvozvo ndiri mamamwe magurupu andozwa ndiri kuzva zvizvanzi tinizviya seriona.
Aiwa, tinotenda hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
I think the his line there is dead now.
Yeah, but he has a very harrowing story. He says he's a security guard, but he's working in the middle of nowhere. He says if anything happened to him, nobody would even know that he died. So he's saying he wishes that the government could do something. The government of Mr. Emmerson Mnangagwa needs to fix things at home so he and other people can return.
And Zimbabweans in South Africa tomorrow, Marvelous, are holding a crucial meeting. It's called the Zimbabwe Community in South Africa Anti-Crime Summit. So it's going to be held in Hillbrow Brethren in Christ Church. So they're talking about some Zimbabweans who are alleged to be, perpetrating some crimes in that country. So there's a lot that is going on. So and they're urging people to go and attend the meeting. So kunjalo ke abantu bakwele Zimbabwe bacela ukuthi bahambe emhlanganweni oqhathekile kusasa oza kuqoqwe iZimbabwe Community in South Africa. Kuthiwa yi-Anti-Crime Summit. I-summit phela umhlangano omkhulu kakhulu. Sithathe ke uCaroline Moyo, simvalelise khona apha ecingweni. Caroline Moyo, usakhona kumba wakho ecingweni?
Ngithathe khona.
Ye, phose lokugcina mama, 1 minute kuphela, uqede khona uvale uhlelo lwethu.
Hayi, mina bakithi ngithi eyizivele mna ngikhathele kahle kahle ngalaba abantu abasiphethe khonale. Abasiyekele mina njengami ngikhala nje ngokuthi kabayiyekele ukuthi khona angithi sebehlulekile ukubusa ilizwe leliyana lilonke elibiza ngokuthi yiZimbabwe. Kabasiyekele thina abakomthwakazi sizithathele okwethu labo bethathe okwabo. Kusho ukuthi behluleke ukubusa the whole country liyana. Nxa sechaya i-restoration kwabuyela kulokho kwakukhona mhlawumbe bengayenelisa ukuthi balibuse labo ilizwe eleZimbabwe ngoba thina vele sapostele ukungena lapha kathesi sesithwala nzima ukubizwa nje emazweni wonke njengobuyezwa iBotswana isafuni bantu ngapha iSouth Africa la
iZimbabwe isikhathi mamoyo isikhathi mamoyo sesiphele ntombi yami. Sorry, we're out of time. Right. We have to leave it here. We thank our guest this evening, Caroline Moyo, and all those who called today and participated in this program. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. We are in a new studio, and maybe people will see that.
I don't know. Yes, and bye-bye. I want to say a special thank you to Melina Baniyo Arkuti. And before narrated, we'll call you tomorrow on the Women's Round Table. I'm Marvelous Ntlanganya, who is saying, let's meet on, let's talk Ngati Kurkurei tomorrow. You have a very good evening.
Neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino studio 7.
Tishitefe nyura.